tingangoti manhamba zatiri kuona kuZimbabwe vanhu vari kubatwa nechirwere checoronavirus ari kuinkriza and mukuongorora kweduwo zvinoratidza kuti pane zvikonzero zvakati wandei. Chimwe chezvikonzero ndechekuti nekuda kwekuti vanhu vazhinji kuZimbabwe vanorarama nekutengesa nekuita mabhinda uko, vazhinji vanga vasiri kutevedzera mitemo yelockdown yesocial distancing nekuda kwekutsvaga raramo, nekuti vamwe vanenge vachitaura kuti kana tikange tisina kunotengesa padiki pandatengesa ipapa pamusika kana panga mutaundi, mhuri dzavo hadzingawani zvekudya. Rimwe dambudziko riripo nderekuti hurumende yanga achiita zinengenene pakukontrola chirwere ichi, kunyanyanyanya maquarantine centers. Yeuka pachirongwa chino takataura kanenge kakati wandei kairi katatu tichichema nekuti maquarantine centers ekuZimbabwe haasi kunyasi kugadzirwa zvakanaka zvinoita kuti vanhu vasabata nechirwere. Takatanga tichiona manhamba evanhu achingokwira maquarantine center tichiti asi manhamba aya makwirira ari kuita zvinoita sekuti vanhu vari kuzowana chirwere vatopinda maquarantine centers. Zvadaro tikazotanga kuona manhamba mashoma-shoma evanhu vaitaurwa vachinzi abatwa nechirwere checoronavirus asi hapana kwaakamboshanya kana kunyika kwaakabva, anga angori muno kuti aiwana kupi hakusi kuzivikanwa. Izvozvo ndo zvakava mucherechedzo wekutanga kuti pane dambudziko hurumende yanga iri kumashure panyaya dzekutesta.
Ko, panyaya yekuti vanenge vakasangana nevanhu vane COVID-19 vagozoteerwa vachionekwawo kuti vari sei, inganzi contact tracing, muri kuonawo pave neshanduko here?
Vanogona ngavawedzera zvavo asi hazvisa zvanyatsosvika chaipo, nekuti kana mukaona kuti vazhinji vamwe vari kunotestwa vanenge vachitestwa nekuti pamwe ari zvaari kunzwa, hurumende inofanira kuti vanhu vese vatestwa vateerera vanhu vese vakasangana navo, nekuti kana tikamirira kuti kana vamwe vanhu vakasangana nemunhu abatwa nechirwere chekorona azouya ega nekunge orwara, tinenge taakumashure nekuti mukarangarira takambotsanangura kuti kana vanhu vachifamba zvavo zviri nyore, mukatarisa mafambiro atoa kuZimbabwe vanokwira makombi, vanokwira mazupko anenge akatwinyikidza nayo. Ukapinda muzupko uine chirwere checoronavirus chikatapukira kuvanhu vairi vatatu vavo, saka panopera svondo chirwere chinenge chatekeshera ende chinenge chaenda kunzvimbo dzakasiyana-siyana dzenyika. Saka hurumende ipapo iri kumashure inofanira kuti vakwinye masoksi ipapo pakugadzisa nyaya yekuti contact tracing, munhu abatwa nechirwere chekorona ngatione vanhu vese vakanga vasangana navo, kana vasiri kurwara ngavaiswe muisolation ingavai isolation yemudzimba mavo, asi togara tichiona kuti vanhu ivavo havazofambi-fambi vachitapurira chirwere kune vamwe vanhu vasina.
Dr Munazi, tinonzwa vamwe vachinzi awanikwa aine COVID-19 asi ukamubvunza munhu iye anenge achitaura kuti handina pandiri kunzwa, zvinokwanisa here kuti munhu awanikwa aine chirwere ichi asi asina zvaari kunzwa?
Pacoronavirus ukatarangarira kuti dambudziko ranga ritoripo necoronavirus iri ritoripo nanhasi nderekuti kukontrola kwayo kwakanetsa mazuva ekutanga nekuda kwekuti vanhu vazhinji vainge vasina chavanonzwa kana zviya zvinonzi vanhu vanogona kunzwa musoro kana kuzarirwa, vazhinji vaingorwara vasina chavari kunzwa, inonzi asymptomatic transmission, asi achikwanisa kutotapurira mumwe chirwere. Saka izvozvo zvinoitika zvekuti munhu anenge asina kana paanonzwa kana panoti nyenyeni asi coronavirus ainayo, wototesta positive.